Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 10, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Rakwaita family basket re Consumer Council of Zimbabwe, even though harina kunyawaderera nemari yakawanda kana nepesendeji yakakura sitereke, kwakonzereswa maonero angu ini.
Consumer Council of Zimbabwe yazivisa nhasi kuti mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu pamwedzi yakadzika nekuda kwekudzikama kwedhora remunyika.
Chimwe chinhu chataona kuno kuchatafarira ndechekuti environment yaivako kusvika pamaelections aiitwa inge iri very peaceful, inge nerunyararo. Kune makeses mashoma zvikuru akarekodwa ekurwa kwevanhu, emaabductions ndekushungurudzwa even kwemaopposition political parties.
Vanhu vakawanda vomirira kunzwa zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika yeKenya. Mumwe mudzimai wemuZimbabwe akapiswa nemuchetura weacid kuSouth Africa otarisirwa kurapwa muAmerica mushure mekubatsirwa nezvizvaro zveZimbabwe pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Consumer Council of Zimbabwe yazivisa nhasi kuti mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu pamwedzi yakadzika nemadhora emunyika mazana manomwe nemakumi matatu nemaviri ane masendi makumi matatu nemanomwe kana kuti $732.37. Izvi zvinoratidzawo kuti yadzika nezviga makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 0.26% musvondo raipera musi wa5 nyamavhuvhu. Sangano iri rinoti kudzikira kwemari inodiwa nemhuri yevanhu vatanhatu uku kwakakonzerwa nekugadzikana kwemusika wemari mutema mumasvondo maviri adarika. Consumer Council of Zimbabwe yatiwo inotarisira vezvitoro kuti vadzikisewo mitengo yezvinhu nekuda kwekudzikama kwezvinhu uku. Muna Chivabvu, mhuri imwe chete yainge yoda mari inodarika $133,000 pamwedzi, uye muna Chikunguru Consumer Council of Zimbabwe yakati yakakundikana kubuda nemari yaidiwa nemhuri yevanhu vatanhatu nekuda kwekuramba mitengo yezvinhu ichikwira. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti havaoni vezvitoro vachideredza mitengo nekuda kwekuti mutengo wemafuta waderera, vachiti pane zvakawanda zvinoita kuti vemabhizimusi vakwidze mitengo. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Rakwaita family basket re Consumer Council of Zimbabwe, even though harina kunyawaderera nemari yakawanda kana nepesendeji yakakura sitereke, kwakonzereswa maonero angu ini. Nechekutangisisa, tiri kuona mutengo wemafuta edzimotokari wakaderera. With effect from 2 August 2022, gazetted price ye diesel, for example, $1.74 yakaderera kubva pa $1.80 muna June. Maonero zvakare blend petrol yakaderera kusvika pa $1.60 ichibva pa $1.77. Saka that's a significant reduction in the price of fuel. Ende sezvamunoziva, mutengo wefuel unoaffecta mutengo yezvimwe zvinhu zvese. Saka fuel yakaderera zvinoreva kuti cost of living inotidereriwo. Uyewo zvakare makaona mafuta achangopfuura Zimbabwe dollar yatombo appreciator. Of course iri hayo volatile, but exchange rate tamboona icha appreciator. Izvozvo zvinoaffectawo zvakare mitengo yezvinhu, zvinoaffectawo zvakare cost of living. Saka kuderera kwefamily basket kunyanya konzereswa maondera angu nezvinhu zviri izvozvo.
Chiitiko chakadai Dr. Chitambara, chinhu chitsva here kana kuti zvinogara zvichiitikawo zvekuti mari inodiwa nemhuri inogona kumbokwira ichidzika saizvozvi?
Chiitiko ichi makatarisa kwete muZimbabwe chete asi nyika dzakasiyana siyana zvinoitika. Kuti mwedzi uno zvichida family basket kana kuti even PDO yanga iri pa level 10,000 mwedzi unouya yaderera. Zvinoitika, zvinongodependa nekuti inflation yakamira sei. Inflation sezvo zvinoziva inomezha kukwira kwezvinhu muekonomi. Saka kana zvichiri kukwira nereti rakakura, zvinogona kuitawo zvakare. Zvinobatsira in terms of my real incomes ewana, zvinobatsira in terms of what an ordinary family would require pamwedzi wega wega, yatingati family basket or yatingati PDL.
Tiri kunzwawo veConsumer Council of Zimbabwe vari kukurudzirawo vezvitoro kuti vange vachidzikisawo mitengo nekuda kwekudzika kuri kuitawo zvinhu ikoko. Mungaona here paine chinoitwa naivo vezvitoro?
Kueconomics tine mashoko ekuti normally maprices they are stick downwards. Zvichireva kuti even though macosts ekugadzira zvinhu akadererei, sezvataura takati mutengo wefuel waderera. Asi kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iderere hazviwanzi kuitika, ingatombomire iri pamalevel airi, but kashoma kuti mitengo yezvinhu iderere. Unless macost acho, for example, macost ekuwana mari kumabhanga, macost marent, mautilities, the cost of energy, because ari kukwirawo yavo macost yayo. Saka akakwira at a higher rate than kuderera kwaita ngatiti mutengo wemafuta. Zvinongoreva kuti zvinongotongokwira, but zvakukwira maybe ne rate inenge iri pasi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti raendesa zvekare chikumbiro kudare repamusoro reHigh Court mukuedza kuti nhengo dzedare reparamende kubva kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala veZengeza West navaGodfrey Stole vechitungwiza North vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chitsva ichi chiri kutarisirwa kunzwikwa mudare musi wa15 Nyamavhuvhu. Vaviri ava nevamwe vatsigiri vebato iri vari kupomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare More Blessing Alley. Kunyange vamwe vatsigiri vebato reZanu PF vakabuda pamavhidhiyo vachiita mhirizhonga, hakuna akasungwa, mapurisa achiudza Studio 7 kuti hakuna akamhanʼara. Asi vaSikala vanoti kune nyaya dzakawanda dzakamhanʼarwa asi hapana veZanu PF vakasungwa. Kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi muKenya. Musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kukwikwidzanwa zvakasimba pakati pava William Ruto, vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi, navaRaila Odinga. Idzi dzinogona kunge dziri sarudzo dzekupedzisira dzavaOdinga kukwikwidza uye kave kechishanu vachipinda musarudzo dzekuva mutungamiri wenyika. Munhu anokunda musarudzo anotarisirwa kuti awane mavhoti anodarika zvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50%. Zvimwe zvizvarwa zverudzi rwevashona kubva kuZimbabwe zvakatamira kuKenya makore 50 adarika zvakavhotawo kekutanga musarudzo dzemunyika iyi mushure mekupiwa magwaro eugaro nemutungamiri wenyika iyi ari kusiya basa vaUhuru Kenyatta. MuKenya pari zvino mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuongororawo sarudzo idzi. Mumwe ari kuongorora sarudzo mutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Excellence muzvare Stabile Dewa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Isusu seWalpe tiri munyika yeKenya, umwe matakauya nemaaspiring women leaders ari kucontesta muZimbabwe muna 2023 anobva kumabvuku, kumasvingo, rural nekuGwanda kuti vauye kuzodzidzawo nekuobserva maelections vachiona zviri kuitwa nemamwe madzimai muno muKenya. Mibi chengotanga kutaura chatanotisa ndechekuti former presidential candidates aripo hapana mudzimai.
Izvozvo mungati zvakasiyana sei nezvatakaona muZimbabwe musarudzo dzapfuura dza2018?
Zvinhu zvakatosiyana nekumusha. Mukatarisa muna2018 taitova nemadzimai akati wandei akakontesta semapresidents, but as we're not pamarunning mates, out of former presidential candidates 3 vavo vane marunning mate madzimai. Zviri zvinhu zvatinokurudzira. Asi tikatarisa paperformance yemadzimai ese ari kukontesta, inenge yakatidzikirei mbijana pane zvanga zvichitarisirwa, kunyanya madzimai echidiki vashoma zvikuru vataona vasumuka vachikontesta, vachikontestawo maleadership positions aye, because pari kukontestwa mapositions anosvika 6, president, county, maconstituents, magovernors, masenators newe women representative. So tangoona zvakare sekuZimbabwe kuti madzimai mazhinji ari kungokontestana kuwomen representative.
Zvii zvimwe zvamaonawo musarudzo idzi zvamungati zvinoyemurika?
Chimwe chinhu chataona kuno kuchatafarira ndechekuti environment yaivako kusvika pamaelections aiitwa yange iri very peaceful, yange nerunyararo. Kune makeses mashoma zvikuru akarekodwa ekurohwa kwevanhu, emaabductions ndekushungurudzwa even kwemaopposition political parties. Zvinhu zvatinokurudzira kuti maelections angoitwa murunyararo. Chimwe chinhu chatanotisa kuno yakafanana nezeki yedu inonzi Independent Electoral and Boundaries Commission. Mukatarisa zviri kutaurwa nevanhu vekuno Kenya vashoma zvikuru vari kushoropodza commission iyi.
Nechikonzero cheise maonero enyu muzvaredhio?
Tingangoti vanhu vacho vakawanda muno nyangwe vekuruling party kana opposition vanoika kuva netrust mucommission yavo kuti inokwanisa kuita basa rekurana maelections in a free and fair manner. So tirangotarisira kuti yanguva yekuverengwa kwemaresults kuti vachangocontinua sezvavanga vachingoita nguva yese. Hatina kuona vanhu vanyatsobuda vachiratidza kupokana necommission iyi sezvatinonyanyoona zvichiitika kuZimbabwe. Chiri chinhu chinenge chakanaka because chinobatsira kuti vanhu vatambire zvinhu zvinobuda musare. Uye zvatina kuonawo masoja achipindira mumaelections ekuno kuKenya. Zviri zvinhu zvakanaka zvinokurudzirwa and tinongovimba kuti zvichangoperawo zvakadaro pasina kumbunyikidzwa kwevanhu kuti vavhotera ani. Chimwe chinhu chatadzidza kuti mapolitical parties ekuno kwanonyanyofoma macoalitions anosanganisira madzimai, vanhu vekumaareas, maregions, maethnicity akasiyana-siyana vachibatira pamwe chete kuti vawedzere maresults avo.
Zvii zvamuri kuonawo zviri kubuda musarudzo pane zvaverengwa kusvika pari zvino?
Pane tuma presidential candidates vaRaila Odinga neva Ruto pakati pavo ndopari kuratidza kuti pane competition yakananya. Izvi zviri kutoomesera vanhu vakawanda vatinoti mapolitical analyst kuti vakwanise kutaura kuti ndoupo vanofunga kuti achakunda.
Mutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Excellence muzvare Stabile Dewa vari parunare kuNairobi, Kenya naBlessing Zulu Studio 7. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai anenge achishungurudzwa rePumulani, Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vanoti vari kufara nekukwanisa kubatsira muzvare Primrose Ruocha avakadirwa muchetura weacid kumeso nemurume wavo vari kuSouth Africa kwavaigara vakatsva zvakaipisisa. Muzvare Dondo vati vabatsira muzvare Ruocha kuti vawane rubatsiro muAmerica. Vanoti vakawana rutsigiro kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe pasi rose nechimwe chipatara chepamusoro cheMayo Clinic chiri muMinnesota chichange chichigadzirisa uso hwamuzvare Ruocha mumavhiki anotevera. Muzvare Ruocha vakatowana mapepa avo ekufambisa nezuro. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Dondo nezvenyaya iyi.
Tunzwa kufara kubatsira muzvare Ruocha Primrose akadirwa acid nemurume wake wanga achisiyana naye ari kuSouth Africa. Takatumirwa nyaya yake nemasocial lights anosanganisira iwo Sismeli nevamwe. takamuwanira ana chiremba kuno one of the best hospitals in the world inonzi Mayo Clinic iri kuno kwandinogara vakatiwo vanomubatsira kumudzosera chiso chake zvakare nekuti acid yakamupisa maso ake avharika saka ati kunzwa kufara kuti Primrose achanga ari kuwana chiso chake back.
Imi muri kubatsira sei mudzimai uyu uyezve klinika yaachange achirapwa ichange iri kuda mari yakawanda sei ichabva kupi mari iyi?
Ina hapana mari yakambowanda ndakanyanya kushandisa pana Supreme nekuti surgery yavo is about $1.3 million. Asi chandakangoita kungobata vhunhare nekuenda paemail ndichinyora matsamba ndichikumbira rubatsiro. Ndikangoti program yedu maybe kuda tangoshandisa maybe $10,000-$11,000 yemariyo yakabva kumadona kuti tinge tiri kuwana kuti sisi vedu vange vari kuuya kuno vachitora matests kumachiremba avo ekusouth Africa. Henge simbori mari yakawanda. 1.3 million imari iri kubatsirwa nana chiremba vekuno kumayo. Saka ndinonzwa kutenda, mundibatsira kutenda muri Zimbabwe. Ndaitangokwanisa kuramba tichidanana zvakadaro. Uyezve ndirokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti dai takwanisa kuwana iye munhu akaita zvakadai kumwanasikana ushu. Iye mukomana anobva kugweru tichange tiri kutera nenyaya yake. Aiwaka anofanirwa kunge ari muchitokisi mukomana uyu nekuti zvaakaita izvi kutouraya munhu. Saka ndirikunzwa hangu kufara nekuti chirongwa chedu Pumulani, Minnesota African Women Against Violence, takakwanisa kuwana wokubatsira Primrose. Akawana visa rake nezuro achange ari kuuya kuno kuAmerica. Tiri kuzogara naye tichimubatsira tichimusapota. Vana veZimbabwe vadonata mari vari kubatsira kuti ange ari kuwanawo kugara zvakanaka apa anenge ari kuno kuAmerica. Ndichimubatsira nemhuri yangu tiri kufara tichange tichigara naye kusvika apora toonawo kuti vana vake kuZimbabwe vabatsirika. Saka ndonzwa kufara nekutenda.
Vanga vari muzvare Comfort Dondo, mutungamiri wesangano rePumulani, Minnesota African Women Against Violence, vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuMinnesota muAmerica. Makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vemuZimbabwe naAmai Naledi Pando vekuSouth Africa vaita musangano wekudyidzana nhasi muPretoria uye panga pachitaurwa nyaya yezvisvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro ekushanda akasvika kumagumo uye zvave kutarisirwa kumanikidzwa kubuda munyika iyi. VaShava vaudza nepfenyu reSABC kuti nyaya yemagwaro eZimbabwe exemption permit yakonzera kusagadzikana muzvisvarwa zveZimbabwe zviri kushanda muSouth Africa, asi vakati zvinofanira kuremekedza mitemo yemunyika iyi. Amai Pando vati dambudziko rezvisvarwa zveZimbabwe zviri munyika yavo zvisina magwaro rinofanira kugadziriswa, vakati patotanga kuita mushandira pamwe wenyika mbiri idzi kumuganho wadzo. Mumashoko kuvatori venhau, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoti vaviri ava vari kutarisirwawo kuziya nyaya yechibvumirano chekudyidzana kana kuti Binational Commission. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi mutandiri.
Musangano uyu waifanira kunge uri musangano une chiremera uye wakakosha zvikuru kunyanya panguva yatiri yekuti zvizvarwa zvekuZimbabwe zvine matambudziko akawanda zviri kusangana nawo muno muSouth Africa.
Saka zvii zvamanga muchitarisira kubva kuna vaShava?
Chekutanga ndechekuti vaShava vaifanira kunge vakazama nepavanogona napo kuti vaunganidze maZimbabweans kana kuti vanzwe zvichemo nematambudziko ari kusanganikwa nevana vemuZimbabwe vari muno muSouth Africa, uye kutiwo vanhu vagere muno muSouth Africa vaifunga kuti dambudziko iri raida kuadreswa sei. Zvizhinji panyaya yemaZTP chatozoitika ndechekuti taona kuti vaShava vanga vasina kugadzirira zvese izvi.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nemhaka yekuti vakatora macitizens avo ari muSouth Africa for granted. Vaifanira kunge vakavabvunza kuti todii nematambudziko atinawo, zvamunoda kuti tisvitse kuhurumende yeSouth Africa ndezvipi? Tatozonzwa vaShava vachitaura kuti aiwa hurumende yakarongedzera kuti igamuchire zvizvarwa zveayo zvinenge zvadisaida kudzokera kuZimbabwe. taona oma efforts ekuzama kumixa maissues kubatanidzira nyaya yemazetp nenyaya yekuti mazimbabweans ari musouth africa ngarege kuparamoswa
sei muri kuti vabvongodza muto
idzi nyaya mbiri dzisingafaniri kumbomixwa nani zvake kana kusanganiswa zvikuru nemakurukota ehurumende akaita savashava nekuti hadzifaniri kusangana mazetp holders hapana evidence inotaridza kuti imbavha kana kuti ndivo mbavha muno musouth africa saka hatitarisiri zvakadaro but taona dambudziko iri kuti idambudziko rekuti havana kukoshesa kuda kunzwa zvizvarwa zvemuzimbabwe zviri musouth africa pamwe chete nevanomiririra kodzero dzevanhu even vemuno musouth africa vacho kuti vanoonawo nyaya iyi maonero api
kuri kuti vanga vakupai mukana zvii zvamanga muchida kuti vakoshese
taifungidzira kuti vashava vaifanira kunge vapusha nyaya yekuti mazetp holders vanhu vashoma-shoma kwazvo tichitarisa vanhu vekuzimbabwe vari kugara musouth africa vasina mapepa pane gwara rakajeka raifanira kuti makurukota aya ataurirane kuti toita sei kuti ugaro hwezvizvarwa zvemuno muregion kana muafrica huve hwakagadzirisika matambudziko ari papi uye tomagadzira sei izvo hazvina kubuda zvine kujeka mumusangano watanzwa
mukuru munyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano resouthern african liaison office vamunjodzi mutandiri vari parunare mujohannesburg south africa nablessing zulu westudio 7 meya vechitungwiza valavmo maiko vanoti hurumende inofanira kurumura guta ravo kubva mukuwaniswa mvura neguta reharare guta reharare racho riri kutatarika kuwanisa vagari varo mvura zvichitevera kutadza kutenga mushonga kwekambani yezimbabwe phosphates industries kana kuti zimfos inosungirwa makanzuru kutenga mushonga kubva kwairi nehurumende nzvimbo dzakatenderedza harare dzakaita sechitungwiza neruwa dzinowanawo imwe mvura kubva kuguta reharare hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vajulai moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo mukuzeya nezvedambudziko remvura iri blessing zulu westudio 7 abata vamaiko
chitungwiza senzvimbo yaane makore 43 iripo iri nzvimbo zvakare ine the third largest urban population munyika yararama makore ose aya isina painoti payo painowana mvura ichimirira nokupuhwa kana mvangava pamba chaipo ukava baba kana mukava mhuri inomirira kuti vepanext door vatange vaguta vozvokupaiwo zvinenge zvakaoma dambudziko iri ndo rakatarisana nechitungwiza
saka muri kukurudzira hurumende kuti iite sei vamaiko kugadzirisa dambudziko
tinoti kuhurumende nekuti tinoziva izvi hatisi kutaura zvinhusiko tinozviziva kuti Water Act inomanejwa neministry of water zvakare mawater rights ari muhofisi yemutungamiri wenyika tinovakurudzira kuti ngavachitora matanho ekumeka sure kuti vanhu vechitungwiza vararama kwenguva yakarebesa mukatasa 43 years munhu atokura kana ari munhu atokura atone muzukuru hatingakwanise kuramba tichirarama nekuenda mberi tisina patinoti pedu tisina senzvimbo seguta nzvimbo yatinoti yedu yekukwanisa kunge tichikwanisa kunge tichizviraramira toga tisingamiri kutarisira panext door
muri kukurudzira kuti vatarise kunzvimbo dzipi chaidzo kungabve mvura inokwanisa kunwiwa nevanhu vemuchitungwiza
urongwa hwemuda dam hwavana makore ngahuchivambwa uchitangiswa uitwe uzadzikiswe asi sekuziva kwatinoita nyaya yekuvakwa kwedhamu its a long term project but in the interim taivakurudzira tiri kukurudzira hurumende kuti dai yakwanisa kuvaka canal inobva nekunana eastern highlands uko that canal can take even at least 100 kilometers kubva uko ichiunza mvura yakachena yekuti ikaiswa muna harava kana kuti muna sekedhemu in the short to medium term vanhu vemuchitungwiza vanenge vane solution. And the mvura iyi haidi machemicals akawanda, you find it can only be one chemical or two. So we are saying kuti kuhurumende whilst vachipesua whilst they can start to pursue the Muda Dam project, ngava achiitanga kuvaka kanari or canal inobva nekumanikaland ikwanise kutanga kutiunzira mvura.
Inenge ichienda kupi mvura iyi vamaiko?
Muna Harava naseke dam Chitungwiza senzvimbo ine the third largest urban population ikwanise kuzviraramira iri yoga isingatarisire kubva kune vamana baba vekunext door kana kuti kumabhururu enext door. Ndo zvinhu zvoga zvingatibatsire kuti tikwanise kudhila nedambudziko remvura ratinetsa mukati menzvimbo ino. Mukada kucheka even munguva yecovid zvaive zvakaoma kwazvo kuti hatingararami nezvibhorani mukati muno munzvimbo yemaguta. Nyaya yemvura inotobuda patepi ndo zvinhu zvatinotarisira, ndo zvatinoshuwira especially mu21st century ino, especially takatangana nemavision 2030 or vision or agenda 2063.
Meya wechitungwiza vaLove More Maiko vari parunare muchitungwiza naBlessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vari kukurudzira kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vapiwe mukana wekuvhota vari munyika dzavagere. Izvi zvinotevera kuvhota kwakaita vana veKenya vari mhiri kwemakungwa musarudzo dzakaitwa nezuro. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri werimwe bato rinopikisa rePatriotic Zimbabweans vachaos muchine ripi Mutama, vagarawo vachikurudzira kuti vana veZimbabwe vabvumidzwe kuvhota.
Iyi inyaya yakanaka chaizvo yekuti hurumende yeKenya yakapa mukana kune zvizvarwa zvayo zviri mhiri kwemakungwa kuti zvivhote, nekuti tinoona kuti vakaremekedza kodzero dzinopiwa zvizvarwa izvi nebumbiro remutemo renyika yemuKenya. Zvekare vakaremekedza bumbiro reHuman and People's Rights reAfrican Union, zvekare neHuman Rights Charter United Nations inokurudzira kuti zvizvarwa zvepasi rose zviwanikwe zvichisarudza vatungamiriri vazvinoda munyika madzinogara, kana kuti kungave kunyika kwavari kupotera kana kuti kwavari kushanda vari mhiri kwemakungwa.
Tinonzwa kuti zvizvarwa zvekenya zvinosvika kana kudarika mamiriyoni maviri zviri kunze kwenyika iyi, asi vanhu vanokwana kuita zviuru gumi nemazana mana nemakumi mana nevana ndo vanonzi vakakwanisa kunyoresa kunge vachivhota. Zvii zvamungataura tichitarisa musiyano iwoyo wekuti vanhu mamiriyoni mairi vari kunze kwenyika asi konyoresa kuvhota vanhu vanongodarika zviuru 10,000 chete?
Ndinoona kuti inhau inoenderana nenyaya yekuti registration yekuti vanhu vanokwanise kuvhota kana kusarudza vatungamiriri vavanoda musarudzo dzemuKenya ndo inofanirwa kusimbiswa kuti vose vari mhiri kwemakungwa vawanikwe vachikwanisa kuvhota.
Zvii zvingadzidzwawo neZimbabwe Electoral Commission paurongwa ihwohwu kunyoreswa kuvhota, nekuti vari kunze kwenyika vanga vachikwanisa kuvhota wakaitwa nebhodhi inomirira sarudzo muKenya?
Tichitarisa sarudzo idzi dzemuKenya tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission inokwanisa kudzidza zvekare kuti iwanikwe ichiita registration yezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa kuwana mukana wekuti zvisarudza vatungamiri vazvinoda musarudzo dzemuZimbabwe dzinouya zvingave goro rinouya kana kuti pamberi apo nekurarama kwatinoita munyika yedu yeZimbabwe. Handione kuti zvizvarwa zvemuKenya zviri kunzi zvakwanikwa zvivhota zviri 10,000 asi vose vari mhiri kwemakungwa vachisvika 2 million zvinowanikwa zvichikanganisa hurumende dzemuAfrica kuti dzipe kodzero yekuti vana vemunyika dzavo vari mhiri kwemakungwa vanikwa vachivhota, nekuti tikatarisa nyika kaita seRwanda inowanikwa ichibvumidza kuti zvizvarwa zvayo zvivanikwa zvichivhota. Iri kutaura kuti iyo mudhorobha rega rega riri mhiri kwemakungwa rine zvizvarwa 40 kuchange kuchiitwa polling station kuti vawanikwa vachikwanisa kuvhota.
Bato renyu rinozivikanwa nekuve pamberi kurwira kodzero dzevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vange vachiwaniswa mukana wekuvhota vari munyika dzavagere. Masvika papi nehondo iyo yekurwira kodzero idzodzo? tinotenda mutungamiri webato rinopikisa repatriotic Zimbabweans vachaus muchine ripi mutama anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 10 kuNcwabakazi 2022 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende kumele alandele umzekeliso weKenya avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe, i-diaspora vote. Ikhansili yakobulawayo isiguqule indlela ebhadalisa ngayo abantu abapaka izimota enzikini yaleli dolobho kulandela ukukhonona kwabahlali. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalemibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni njalo. Uthi kabasoze baboche kumbe babuzisiswe ngokuthi bazithola njani lezi zikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende weZimbabwe kumele alandele umzekeliso weKenya avumele izizalwane zakhe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe, i-diaspora vote ngesiNgisi. Ele Kenya lenze lokho kwakuqala kukhetho oluqhutshwe izolo olokudinga umongameli, amalunga ephalamende, amakhansila kanye labo sibalukhulu bezabelo. Eloba enkundleni yeTwitter namuhla uChamisa uthe ukuvota kulilungelo elimqoka elimele liphiwe abantu beZimbabwe bonke ngitsho labaphandle kweliswe. Uchayelele Kenya kanye lekhomishini yezokhetho kulelo lizwe ihlombe ngokuvumela izizalwane zeKenya ukuthi zivote ziphandle kwelizwe njalo ukhuthaze uhulumende wakuleli kanye labeZimbabwe Electoral Commission ukuthi labo benze okufanayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seTCC umnumzana Gift Ostalosi siziva.
I-diaspora vote iqakathekile kakhulu ngenxa yokuqala lilungelo labantu bonke baseZimbabwe abangaphezu komnyaka we-18 kubana bevoteke bekhethe uhulumende abamfunayo. Okwesibili, kuqakathekile ngeyokubana i-diaspora yiyo encedisayo indaba emkhonweni weZimbabwe. Angezake lithi nxa kuyimali siyabafuna, nxa sokufanele ukuthi bekhethe uhulumende abamfunayo sithi kabakwanisi ukuvota. Okwesithathu, kusemthethweni we-SADC le-African Union protocol on elections ukubana ke abantu ke abaselizweni labangaphandle bevunyelwe ukuvota. So yiyo esithi ngama-electoral best practices ngesiNgisi okufanele ke elandelwe.
Kodwa abezano bathi udubo olukhona ngolokuthi bona bafakelwa izijeziso ngamazwe afana labo Melika leBhilithane ngokunjalo kabenelisi ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Hayi, kathesi into eqakathekileyo akufanelanga ukuthi kube indaba yokuthi abavunyelwe ukuyakhankasa noma abanye bayavunyelwa ngenxa yokubana ke abantu baseZimbabwe balelungelo ngamaZimbabweni. Uhulumende ule nkinga la mazwe akhona ngale hayikhona ke labantu ke beZimbabwe eSouth Africa sila ma sanctions ke ngendaba yeSouth Africa sokufanele ukuthi siye abantu beSouth Africa evunyelwe ukuvota bonke abantu bavunyelwe kwana beSouth Africa so angeza ke sathi umthetho uyatshintshwa ngendaba yokubana ke uhulumende kulongazwana kwakhe labanye okhulumende ukubana ke sincindezele abantu ilungelo labo lokuvota
ngaphandle kokukhuluma nje likhipha ama statements phezu kodaba lokuthi abaphandle bavote lolu siziba kukhona yini okunye elikwenzayo
yeah esikwenzayo kakhulu ukuba le engagement ngevike edlule esibhaleleke eSouthern African Development Commission ukubana ke sikhulumisane labo ngendaba ke yama reforms ikakhulu indaba ye diaspora vote ekuyilo ilungelo lokuqala esikhangelele ukubana finally protectwe njalo silungisise kuma reforms okwesibili sibhalele Addis Ababa Ethiopia ku African Union ukubana ke silungisise indaba yokubana ke kube lama reforms ikakhulu ilungelo ke labantu base diaspora kuwana bevote lokhu sikwenza ikho ke kathi finally sekuma meeting esawayenza singaphiwa ke amathuba yi secretariat esilungisene layo ukubana ke sibonane labe SADC labe African Union ngendaba yokubana ke kube lalawa ma reforms ngenxa yokubana kithi sibone qhakathekile ukubana ke bekhona kwana ukhetho ke longabi contested okugcina njalo ke si engage ke namanye ama partners kwele Zimbabwe ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke thina njengama Zimbabwe salilungelo sokubana ke sisebenzise okusemthethweni okuhlanganisela ukutshengisela ke ukubana kube lokhetho ke olupheleleyo eZimbabwe
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. Sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Belief Gaule yena othi ukuze abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavunyelwe ukuvota kumele amazwe afana leMelika leBhilithane esule izijeziso azethesa amalunga ezano PF ukuze enelise ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Umumo wokuya leZimbabwe uthiyene kakhulu. Kuzamele amazwe lawo asiphathe kuhle amazwe angaphandle ukuze bona abantu abangaphandle bengabi ngabantu abazabe bebangelele ukuthi engathi umumo weZimbabwe lo njengalo abantu bona banabanjani amazwe anjengalana akusebenzise njalo njengakhona okwabakwenzayo ekutheni bafake ama-sanctions ukuthi bayehlulekise kuhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo umumo oza kuba khona ngokuhamba kwezikhathi alibe inguquko esiba khona kuhamba kusiphambili asho into engayenziwa nje into ezathatha isikhathi siyakunanzelela ukuthi lathi ama-sanctions analazasuswa ngokuhamba kwezikhathi
kodwa ama-sanctions kumbe izijeziso elikhala ngazo baba Gaule kuthiwa zafakelwa iziphathamandla zezanu PF ezini lutshwana nje
Baba Nkomo ntande ukuthi ungakukholwa khonoko nawe unje njengomuntu weZimbabwe ube kwazi ukuthi iIMF dina ayisincedisi ngitsho okhonoko kufathela lama imihlanganiso ingathi amaqamba emhlabathisayo anolwa ngoAmerica lamanye abalamandla ayiwo abasizondayo abasinika incedo ngitsho ukusincedisa kodwa sibonile ngesikhathi se-inclusive government laphana ngenxa yokuthi wakulabanye abantu ababatakazelayo bachipa ini siba ngekuletisa lapha lalaphana ayisikho koloko Nkomo ama-sanctions lana akhona Nkomo ayalimaza even umamalwana wabuyayo lwana urapoti walwana wabuyayo o-United Nations watsho njalo wathi lokho umumo lwana usafisa the ordinary man in the street awusafishi umuntu otagetwe yiwo ama-sanctions but umuntu makhazi ozihluphekelayo nguyo oshukunyezwa ngama-sanctions
bakhona abathi ile saba ukunqotsha njengezano PF ngoba abantu abanengi abaphandle kwelizwe basuka bebalekela umbuso wezano PF
eredweni yakho yanguze u-interview amadoda asisekela kakhulu izano PF ase-America abo-Britain abo-South Africa ngaphandle kwelizwe abasisekelayo sibili okuzwayo athi kamunyane okudingiselayo ukuthi ngabe kunjalo asilabo ngitsho loyedwa izano PF abantu abana bakhangala iso zitha zezano PF kodwa abantu abakhona amazwe nalawa akiwo ayiwo athengisa ukuthi ayizitha kithi thina njengelizwe leZimbabwe so ngakho singabathemba njani bona abantu njengoba kuyabe kuvotelwa kuwona lawo mazwe
umnumzana Belief Gaule ngowebandla lezano PF Ikansile yakobulawayo isiguqule indlela ebhatalisa ngayo abantu abapaka izimota enzikini yedolobho kulandela ukukhonona kwabahlali. Phansi komthetho obukhona, umuntu ubehlawuliswa idola lemelika elilodwa engapaka okwehola elilodwa endaweni ehleliweyo iparking bay. Ubethi engasuka lapho lanxa ihola lingakeneli ayebhaka kwenye indawo ahlawuliswe elinye njalo idola lemelika okuyinto ebisolwa kakhulu ngabanengi. Kodwa kumbiko ewethule namuhla ikhansili yazise ukuthi phansi komthetho omutsha umuntu engapaka endaweni thize ahlawule lelo dola usesenelisa ukusuka njalo ayepaka kwenye indawo elokhe esebenzisa intshintshi nxa ihola lingakeneli. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yabahlali iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi inguquko le ayitsho lutho. UDube uthi bafuna umasipala abhatalise abapaka izimota idola kumbe amadola amabili emelika ngelanga hatshi ngehola njengalokho okwenzakalayo.
Asitsho ukuthi sesinqobile sesithole sakudinga ngoba thina esikukhalelayo yukuthi iBulawayo sesikhathi nge-23 babuye le ndlela ezakuthi abantu bangabanje ukupaka edolobheni ngoba sesimandela edolobheni kanokuthi sesenza kulamo okutshengisela ukuthi abantu imithengo leyo $1,000 per hour imzini ebantu kodwa esikufunayo ukuthi imithengo leyo inhlawulo yehlishwe kwenzela ukuthi lalaba abasebenzela edolobheni benelisa ukupaka izimota zokhathesi umuntu uyasebenza 8 hours sosomele kuqale $8 ngoba kuzawafika 5-1-4 phambi kweshopyard phambi kwalapha sebetelafona sozamthatha $8 per day ngakho khakakuleta kolokala nge-8 days sezehlokale imali ioe enene kakhulu. So khonokuyala sesisifa ukuthi i-city council yayipheli nge-23 ezakwenza ukuthi abantu babe-encourage ukuthi babuye bazopaka ngokuningi bakwe-23 ke yona
Umasipala yena uthi laye uzama ukuthi athole imali zokuqhuba inhlelo. Ngokunjalo nxa ethe wehlisa imali yeparking yaya lapho elifuna khona libona ngani engayithola yini inzuzo?
Inzuzo zabe ithola kakhulu okuyisikhathesi ngoba kadesifananzela abathengi baphaka izimoto ezikhathini lapho ngakhonokanakwenzaukuthikasilalahlekelwe imali enene kufana lokuthi na kule bhizinisi yakho ungadlulisa ulutho abaeoaehlisa abantu babe abazokuthenga ngokunene. So through ama-volume ngathi inumber ezinye imali yakho leyangadiifumuntu ayithola. So xa kuyukuthi le-30,200 bays ezikhona koBulawayo kuba kuhle ukuthi wonke lana ama-bays abe fully occupied khonokana kuzenza ukuthi i-city council a-realize imali yakhe bathole imali ten-three naathole imali yakhe. Kodwa kathesi okwenzakalayo abantu bathiye idolobho lingelamuntu akula zimoto edolobheni ihlekana singathi into engakule 1-8 the 1-6 yezimoto ezikhona ihlekane ekuqani kakhulu khonokana kwenza ukuthi imali eningi bathi zicabanga ukuthi angayithola abasebenzaayithola. Kodwa-ke bangaabisiintezi udola lo-$3 yizithelezemshiphayo kona bangaphumali yalisisa kodwa ezaenkhareja abantu babuye lezimota bazopaka kodwa-ke paka bekwazi bayakadani. So yikho esikuthi encourage nazo kudana siyabonga ukuthi bazivile amazisati kakhulu ukuthi umuntu angazaqhilwa ngoba umyunivesithi efaka sisayitini bophethomini kodwa athatha imali ye-1 hour. Siyabonga ukuthi la ma-councillors wabonile sikhuluma kokucounsilin yabaisapoti imbono yezakhamizi futhi baphinde bakusapote futhikhona okwenzela ukuthi idolobho libe smart idolobho libe idolobho lesimart.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi, iConsumer Council of Zimbabwe, ithi imali esidingwa ngumndeni olabantu abayisithupha ngenyanga isiyehlile ngenxa yokuwa kwentengo yamafutha ephethulo. Imali le yehle ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane eziyisikhombisa lamashumi amathathu, 7,000 ngeviki edluleyo. Isiphathamandla seConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland, uMnumzana Comfort Muchekeza, uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Enze lakho kuyathabisa ukuthi into siyehlile. But nxa kukhangelwa isilinganiso lesi, ifamily of six seyenelisa ukuthenga just an extra loaf of bread. Lapha ngizama ukuthi ngichasisele ukuthi ukuthi yebo kuyehlile, but akuyehlanga ngendlela sasikhangelela ngayo. Isikhathi esinenge intengo yamafutha ingakhwela, into zonke ziyavuka sezikhwele khonapho khonapho. And across ama sectors wonke, and the percentage esikhwela ngayo is by far indlela eziyehle ngayo khathesi. So njengehlanganiso emelela abathengi sithi yebo iyehlile, but ukuyehla lokho ngesikhiwa singathi ku insignificant. Sikhuthaza abamabhizimisi ukuthi babekwazi ukuthi umthengi lowo nguyoyenza ukuthi bona babe khona. Nxa kungela consumer akula provider of service, akula provider of goods. So kube le ndlela yokubona ukuthi ukomo le esengwayo bethatha uchako kuyo bayayisenga ngendlela yokuthi bazaqhubeka beyisenga even ilanga elilandelayo. Kungabe ukuthi siyahle siyisihlenge namhla ihle ife.
Baningi yini osomabhizinisi abangafuni ukwehlisa intengo yempahla kumbe ukuthi ihlale injalo? Bayiphula yini umthetho kumbe labo intengo yokuwoda impahla iyabadulela?
Lizananzelela ukuthi lapha eZimbabwe asilawo umthetho we-price control. Sake saba lawo umthetho lo 2007-2008, kwafakwa i-Price Control Act, izinto sezitshelwa ukuthi lokhu kuthengiswe ngemali leyi. But ngesikhathi sakhona sa-experiensa uswelakala kwempahla, amastolo wonke kwasala kungela lutho ngitsho ngitsho. So kathesi uhulumende azangafake umthetho we-price control. Kulama-social contracts okuvumelana phakathi kwama-service providers, ama-manufacturers, lama-consumers. Lokhu they are not price control, but indlela zokuthi sikhulumisane sibonisane ukuthi intengo ingaba lapha, sibe ngesikhiwa bathi i-win-win situation. So laba abayala ukuyehlisa intengo abalacala, but bayawonela ama consumers yabo, bayazwonela bona labo ku business yabo. Sisikhathi esiningi sitshela ama businessmen ukuthi bengakwazi ukuthi i consumer comes first before umthetho, kungaba lo competitor uzavala ibusiness yakho. So sikhuthaza ama business ukuthi ababe lobungani obuhle lama consumers. Uhulumende sikhuluma la esikhathi esinenge siyabonisana, bayabuya bebuza ukuthi sibona njani sibanike. Into esikhuluma esikhathi esinenge ukuthi ihulumende ayimendele imthetho or even ukukreator eyinye iza creator ukuthi ibusiness kube le environment enhle ukuthi abantu bayenze amabhizinisi. Environment ingaba enhle kuyenza ukuthi amabhizinisi bakompite. Once singabala amabhizinisi akompithayo, bona ngokwabo they will regulate, bayaziregulate ama-price azabonakala yehla.
UMnumzana Comfort Muchekeza, isiphathamandla sogatsha olulwela amalungelo abathengi olwe-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland. Ubexoxa lo Sthandekile Mhlanga weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalemibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni njalo uthi kabasoze babotshwe kumbe babuzisiswe ngokuthi bazithola njani lezi zikhali. Lokhu kwaziswe isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi izolo. Unyathi uthe laba lemibhobho eyangeniswa elizweni ngudlu ivela kwamanye amazwe kumele bayilethe. Inyathelo leli liza ngesikhathi izehlakalo zobugebengu obenziwa izigilamkhuba ezihlome ngemibhobho zisanda elizweni. Sixoxele ngcwethi yehlaziya ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Amanyathelo okuzama ukuthi kubuthwe izikhali ezisezandleni zezigebengu aqondile. Siya kubona kusenzeka kwamazwe ahlukahlukeneyo ukuthi uhulumende baphe lokho kuthiwa yi-amnesty ukuxolela abantu abangabe belezikhali ezingekho emthethweni ukuze bazihambise kuhulumende. Ngakho-ke la amanyathela aqondile ukuthi abe khona. Benze khona lokho abakwenzayo ngokuba siyananzelela ukuthi kwandile kulamalanga ukubanjwa kwenkunzi, kubanjwa ogogo labokhulu abantwana abancane izitolo, kubanjwa imizi, kubanjwa amabhenki, kubanjwa zonke nje indawo lezi lapho okutholakala khona imali, uyathola sekulokufa kumbe sekubanjwa inkunzi. Ngakho-ke izikhali lezo zimele zisuke ebantwini abanjalo.
Ubona iphuma ngobunengi limpopo yini Ncube? Ngitsho lezi gebengu ezibamba inkunzi zisiza phambili ziyihambisa emapholiseni.
Angiboni ukuthi kuzaphumelela lokhu uhulumende akuzamayo. Izigebengu ezivele zisebenzisa izikhali ukubamba inkunzi ngeke nje zivuke sezihambisa izikhali kuhulumende. Ngokuba abantu ababamba inkunzi ngabantu abazinikele ukuqhubeka bephila yona leyo mpilo. Izizathu zabo zinenginengi kakhulu ezenza ukuthi baphile yona leyo mpilo. Akulula ukuthi basuke bahambise izikhali lezi. Sasikubone kuzanywa kwamanye amazwe, yebo kambe abanye bayahambisa izikhali kodwa izigebengu zona ngokwazo hayi ziyazigcina izikhali ziqhubeke zizisebenzisa. Ngakho-ke angiboni ukuthi kuzaphumelela lokho abakuzamayo ukuthi abantu bahambise izikhali kuhulumende.
Ikhona kuyini okungenziwa Ncube ukuze kuqedwe udubo lobugebengu, udubo lwemibhobho esigcwele ebantwini?
Izizathu zokuthi abantu babe nezikhali ezingekho emthethweni zinengi. Amabhoda ayavuza, imingcele iyavuza, izikhali ziyasuka eSouth Africa zisuke kwamakhelwane zingene elizweni, ezinye zivela kubo Mozambique, ezinye ziphuma ezinkambeni emasotheni lasemapholiseni labanye abavunyelwe ukuba lezikhali elizweni. Kanti-ke ukusetshenziswa kwazo kuhambisana le ndlala esiyibonayo, abantu bengaholi, abantu bengela kudla, abantu bengela school fees, bengela rent. Ngakho-ke ubona sekubanjwa kakhulu inkunzi. Ngakho-ke unqanda lokhu kuyikuvimbela ukuthi izikhali ziphume emasotheni lasemapholiseni, izikhali zingene elizweni. Kanti-ke njalo kuyukuthi abantu bangabi lesizathu sokuba lalezo zikhali lokuzisebenzisa ngaleyo naleyo ndlela abazisebenzisa ngayo.
UMnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla isixoxa loMnumzana Den Moyo ohlala eMelika, njalo siphatha udaba lokuvunyelwa kwezizalwane zakwele Kenya ukuvota zisemazweni achiyeneyo. Umoyo uthi lokhu kumele kuvunyelwe laseZimbabwe.
Unobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anthony Blinken uthi
Baba Dube, siyakuthokozelela kakhulu esikubone kusenziwa ngama-Kenyans ekuvumeleni kwabo ukuthi izizalwane zabo ezingaphandle zibe lelungelo lazo lokuvota. Sibonile bevota ku-embassy yeKenya. Into ejabulisa kakhulu le kuyatshengisa ukuthi amanye amazwe e-Africa ase-progressive ayakwazi ukuthi izizalwane zabo ngama-citizens noma zingekho elizweni zingaphandle, okusalayo inkaba zazo ziselizweni lakibo, njengoba lathi inkaba zethu ziselizweni laseZimbabwe njengama-Zimbabwean citizens. Kuyatshengisa njalo futhi ukuthi iKenya iyarespecta i-constitution yayo ngoba iconstitution yayo iyavumela ukuthi izizalwane zazo zayo zivote noma zingaphandle.
Okwenzakala kwele Kenya ubona zani kungenzakala yini eZimbabwe?
Njengoba ngisho iconstitution yeZimbabwe layo iyakuvumela ukubana izizalwane zayo zivote zingaphandle. So kusho ukuthi lana okuhluphayo nguhulumende ongafuniyo ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezingaphandle zivote. Sike saba nemihlangano eminingi lenkokheli zelizwe leZimbabwe. Ngo-2019 sahlangana lo President Edim Nangagwa eNew York. Sayixazulula udaba lona lolu olokuthi sikhala ngokuthi sifuna ukuvota ngo-2023. Wathembisa u-President Nangagwa ukuthi hayi ngo-2023 ngempela uvumelana lathi ilungelo lethu lokuvota lizolungisa ukwenzela ukuthi sikwazi ukuvota.
Ye, eZimbabwe baba moyo kwehlulane mvele ukuthi kwenziwe wonke khonoko.
Nanku-ke manje u-2023 usesondele, ama-elections ayeza. Asikezwa lutho ngodaba lokuthi sizoqala nini even ukuregister ama-members amaZimbabweni angaphandle. So siyazi ukuthi ngelinye ilithuba eselilahlekile leli ngoba angiboni ukuthi ngokuhamba kwesikhathi esokwenzakele bangakhona ukuthi bafeze izithembiso zabo zokuthi sizokwazi ukuvota ngo-2023. So ngezinye indlela ngamafitshane umongameli Mnangagwa ngumuntu ongathembakaliyo, ngumuntu ongelaqiniso, ngumuntu ongeke uze umthembe ukuthi into akutshela yona yiyo azoyenza. Yibo laba bantu aba-indicator left kodwa bajike right. Thina njengezizalwane zeZimbabwe sizoqhubeka sikhankasa ngodaba lwethu lolu lokufuna ukuvota ngoba lilungelo lethu. I-constitution yethu iyakuvumela lokho. So mina ngithi kwabakithi, kwabantu bakithi, lingalahli ithemba, kuzolunga ngoba ekugcineni iZimbabwe kumele i-understand ukuthi sesiphila ku-global village manje and amaZimbabweans angaphandle aya-contribute kakhulu kumnotho weZimbabwe ngoba singathi i-third of i-GDP yeZimbabwe izimali ezibuya ngaphandle, ama-remittances abantu bethumela izimali ekhaya. IZimbabwe mayifuna ukuthi ithuthuke kube lempumelelo, umkhonomi ukhule, kube lemisebenzi, kumele ikwazi ukuthi izizalwane zayo zingaphandle zinikezwe ilungelo lokuvota ukwenzela ukuthi lazo zibe legunya lokufuna ukuncedisa ekwakheni isizwe sakibo.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxela eseWashington DC. Oyengu nkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ube semthethwandaba njalo namuhla lapho alethwe khona enkantolo efuqwa nge-wheelchair ngemva kokwaliswa kwe-ambulensi yakhe ukungena emthethwandaba. UGainer Kumede we-Studio 7 uxoxele gqwetha likaMbayiwa unkosikazi Beatrice Mthethwa.
Well, I mean, firstly, the idea of umuntu ogula njengoMary should be arrested and put in custody and placed before a magistrate. A good condition where she can't come to court. And umama lo, ugu physical pain, ugu psychological pain, ngoba abantu bakhe kababoni. Ngazifaka ezikhathulweni zakhe ukuthi, honestly, a woman who has not seen her kids for 32 months, now she must be arrested because we are cool. Like kwanisi uhamba masepha sike court. What sort of justice is this? Ngiyazibuza ukuthi am I a facilitator of this injustice by being part of it? Uzibuza imibuzo eminingi ukuthi konke lokho okwenzekayo shuwa. Yiyo justice le engiyo engi part of. Yiko one time shuwa. Na manje I'm still very pained by this whole nonsense.
Manje walisiwe batheka qhubeka lokhe buya e-court engumuntu ogulayo. Uzwa njani okwanamhla?
Uyazi wake waba kuhospitali ngelinye ilanga wangabuyi, kwathiwa yeye kabuyi noma egula noma enjani kabuye, sagcina sesihambe ne-ambulensi. Behla omagistrate bahamba bamulanda khona eku-ambulensi. Kukodwa nje kona lokho is something I haven't seen. I've been a lawyer for 41 years.
Siyabonga unkosikazi Beatrice Mthethwa, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kwanele yime untungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.